Chirongwa chanhasi Zimbabwe yanga iri kukomemoreta World AIDS Day. Sekungo kukomemoreta kwayanga iri kuitwa kucherechedzwa kwairi kuitwa nedzimwe nyika pasi rese. Saka tanga tiri kuMidlands Province kuKwekwe. Vanhu vese kubva kunharaunda dzakasiyana-siyana muZimbabwe vanga vari ikoko. Tanga tine mutevheri wemutungamiriri wenyika vanhu vaivo vaHonorable E.D. Mnangagwa ndo vanga vari guest of honor, acting minister of health nemamwe makurukota maambassadors. Taitawo zvakare ambassador veAmerica, tikaita vakatungamirira CDC, vakatungamirira PEPFAR muZimbabwe nevamwe vazhinji vanga varipo.
Kucherechedza kwegore rino kuri kuitwa pasi pedingindira rinonzi chii?
Taona isusu vanhu vazhinji vari kungofamba nairo dingindira riri kufamba naro gore rino rekuti ngativharei pombi inobudika kuti tiwanikwe tichiwana manew HIV infections muZimbabwe. Yavari kuti pachirungu closing the tap on HIV new infections. Vanhu vari kufamba nairo dingindira.
Ndezvipi zvichemo zvaturwa nevari kurarama neutachiwana weHIV AIDS?
Vanhu vanorarama neHIV vari kutaurawo zvichemo zvavo nekuti ehe kunyange tiri kuti isusu mishonga yakunzi yavamo. Vanhu vari kutaura ivo kuti maCD4 count tatowana vanhu vari kurarama neHIV vachitaura kuti vava undetectable, kureva kuti vhairasi mumuviri mavo harichawanikwe. Asi vanga vaine zvichemo zvakare kunyanya takatasa nenyaya yekuti dzimwe nguva mishonga inogona kumbotinetsei kuwana. Totarisawo zvakare kuti vanhu vanorarama neutachiwana weHIV vanoda kuwanikwa vachidya zvakakwana. Asi nematambudziko atiri kusangana nawo muno munyika, pane dzimwe nguva vanowanikwa vachisangana nematambudziko. Saka zvanga zviri zvimwe zvezvichemo zvavapa kumutevheri wemutungamiriri wenyika kuti dai hurumende yagona kuvabatsira pane zvichemo zvavo zvakaita saizvozvo.
Ivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vawanikwa vachitaurawo kuti chii pamusangano uyu?
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vataura ivo zvinova zvahombererwa nevanhu vakawanda zvekuti sehurumende commitment yavo yekuti vachange vachiisa mari kunyaya dzeHIV kunyanya takatungamirirwa neNational AIDS Council. Pane AIDS levy hongu iripo, asiwo zvakare tavimbiswa kuti kubva even kune dzimwe homwe dzenyika tichange tiri kuwana rubatsiro